Izvi zvakakosha chaizvo zviri kuitwa nevatungamiriri vedu, uye tinovimba zvinotibatsira zvakanyanya, nokuti kuti tikwanise kugadzira zvinhu zvedu kushandisa zvicherwa kana nezvimwe zvatinowana munyika yedu, zvinonyanya kutibatsira nokuti tinenge tichigadzira mabasa. Iko zvino tine vanhu vasiri kusenza vakawanda. Saka kana tikatanga kuita izvozvo, kana zvaiswa sokutaura kuriita vatungamiriri vedu, kana zvinge zvatanga kunge zvichiitwa, tinokwanisa kunge tichiwedzera vanhu vanopinda mabasa, nokuda kwokuti maindastri anenge aakuvhura pamwe chete nokusevenza.
Vachitambara, Zimbabwe ingawana chouviri here apa pane zviri kurongwa nesadhaki?
Maonero angu inini chekutangisisa ndechekuti zviri kurongwa nesadhiki izvi hazvisi zvinhu zvinyowani. Sadhiki yaane nguva yakati wandei, ithink kubva ichitotanga kugadzirwa payaimbonzi SADCC, ithink waingotaura idzo nyaya dzekutraya kuwandudza maindustrial sector emuregion medu. But chiri kunyanya kutinetsa ndechekuti hatisi kunyanya kuona, maybe kunze kwenyika yakaita seSouth Africa, hatisi kuona industrial sector mune dzimwe nyika dziri ichisimukira. Infact makataona mastatistics atiri kuona isusu ari kutiratidza kuti industrial sector munyika dzimwe kunze kweSouth Africa yatoderera, even muZimbabwe. Saka inini chandiri kuona ndechekuti nyika dzakazvimirira ngadzi identify zvimhinga mupinyi zviri kuita kuti maindustrial sector anga achidonha, atingati mabinding constraint. Then taidentifya todila nemabinding constraint iyayo at local level. Nekuti makaita regional integration chinowanzozoitika ndechekuti nyika dzinenge dzakatobudirira kare sana South Africa dzichangoramba dzichibudirira.
Munotenderana nazvo here izvi vanorupiri kuti tinofanira kusimbisa mbariro dzemuZimbabwe tisati taenda kunze uko?
Iya, zvavari kutaura ichokwadi. Tinogona kuzviita tega takazvimirira senyika. Uye at the same time, kaone nguva imwe chete, zvinokwanisika zvekare kuti tizviite takazvimirira seregion. Semufananidzo, mukaitwa a very big refinery muno yeplatinum, nyika dzimwe dzese dzinochera platinum ikapota ichiuyawo muno, zvinenge zvichireva kuti one of the countries kana kuti nyika imwe iri muregion imomo yaakutobhenefita nokuda kwedzimwe nyika dziri muregion.
Vachitambara.
Ndiri kunzwa nyaya iroro vanhuanoripira, asi dambudziko rinoitika, munoona mainvesta kana achidhisaidha kuti toisa refinary kupi, haatarisi nyaya dzeregional integration, ari kutarisa nyika ine doing business environment yakanaka, ari kutarisa nyika ine macost structures akanaka, ari kutarisa nyika ine energy, reliable supply energy, ine reliable supply yemvura, ine matransport infrastructure akanaka. Nokuti hazvigoni kuzoti investor ati ariva kuisa plant yake kusouth Africa nekuti ndokune makosta ari pasi, ndokune infrastructure iri nani, momumanikidza moti aiwa enda unoisa refinary kuZimbabwe, aiwa vanenge vachitarisa yatinoti return on investment. Saka mainvesta kazhinji anonyanyada kuita business nenyika dzinowapa a good return on investment. Saka point yandikutaura ndeyekuti makasagadzirisa doing business environment muZambia, makasagadzirisa doing business environment muZimbabwe, makasagadzirisa doing business environment muBotswana. Mutaura kuti mainvesta ese anenge achingoda kuenda Mauritius, anenge achida kuenda South Africa. Why? Nokuti ndokwaanowana a better return on their value.